Mapurisa akawanda anga akapakatira zvombo asvika nhasi masikati na 4 PM ndokusecha mahofisi ebato iri achiti ari kutsvaga zvombo zvaanofungidzira kuti zviri kuchengetwa mumahofisi aya. Mapurisa akawanda asara ari panze. Mapurisa anosvika 10 ndiwo apinda mukati nemuzinda uyu achishandisa search warrant raapiwa nematare nhasi. Mapurisa aya asecha mahofisi ese kusvika mu6th floor kwemaawa maviri asi hapana zvavawana. Mushure mekushayiwa zvaanga achitsvaga, mapurisa aya abva adzokera. Hapana munhu arohwa kana kusungwa. Mukuru wevanoona nezvekuchengetedzwa kwemugen Shangri House vasemudzingwa vanotsanangura zvatora nzvimbo.
Vaya netsamba yavo vakakumbira kwatiri tokumbirwa kusecha. Tikatokumbirwa tsamba yenyu ndobva vatipa. Iri timu yanga yakati wandei. Then vaita barricade paharvest house pese kusvika kwaok pana angwa nepaofisi. Vatatendera kupinda vachen vanhu kuti vakwate kusecha zvavari kutsvaga zvavari kuti mabhemba. Saka pari zvino vari kutosecha, hapana chavati vawana and hapana chavanoona bhozi hapana chiripo.
Mutevedzeri wemutauriri weMDC vaLuke Tambolinyoka vati havana kufara nezvaitwa nemapurisa zvekutsvaga uta nemugate.
Sokutaura kwataita izvozvo vakazara muharvest house vachida kutiraya kuda kudyara zvombo kuda kuti MDC itonge ndiyo pati yemadusura.
Kusechwa kwaita mahofisi aya nemapurisa kunotevera kurwisa kuri kuitwa vanhu nevanhu vari kuzivikanwa nerekuti mashurugwi avo vari kushandisa mabhemba mukurwisa nekuuraya vanhu munyika zvikuru munzvimbo dziri kucherwa goridhe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.